Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reLead Muzare Linda Masarira vanokwira kudare reHigh Court ukuo MDCT ichienda kudare reElectoral Court vachipikisa kusatambirwa kwemagwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzegore rino.
My working conditions avo anenge akati sarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeungori kuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kupembera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara.
Chatiri kunguira ndechoti sirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre nokuti kana tikazembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo.
Shirikadzi munyika dzinobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reshirikadzi kana kuti International Widows Day dzichikurudzira hurumende kuti idzivhurirewo mikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vakwira kudare reHigh Court vachipikisa danho redare renomination court rekuvanyima mukano wekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rino. Ukuo bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora raendesawo zvichemo zvaro kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court pamusoro pearinoti mabatirwo akaitwa nhengo dzaro dzaida kukwikwidza mumatunhu akawanda emunyika neZimbabwe Electoral Commission. Mukuranwa nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vachengeta iguta vati bato ravo rakakundikana kubhadharira nhengo dzaro mari dzaidiwa mushure mekunge ZEC yaramba kutambira nzira yekubhadhara nayo yavaida kushandisa, izvo zvakaita kuti vose vaifanirwa kumirira bato iri vakundikane kuzotambirwa magwaro avo. Ukuo bato rezano PF richange richiparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro riri kuchipinge mangwana. Panguva imwe chete bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richange richiitawo musangano nenhengo dzaro muJamestown kuJohannesburg muSouth Africa mangwana akare. Vanhu gumi nemumwe vanosanganisira mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vaNelson Chamisa veCCC, vaMonzora veMDCT navaLovemo Maduku veNCA vachange vachikwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Nyika dzemuAfrica dzichikurudzirwa kukoshesa vashandi vehurumende kuitira kuti vashandi vakafara, izvo zvinozosimudzirawo upfumi hwenyika dzemuAfrica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamusangano we9th Continental Africa Public Service Day wapetwa nhasi kuVictoria Falls wanangana nezuva revashandi vehurumende iri uye wanga uchisanganisira makurukota emunyika dzemudunhu reAfrica, mukuru weAfrican Union Ambassador Fatala Sijiumasi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubata vashandi vadzo zvakanaka.
Emikana iriko yekutivandudze maitiro edu zvese izvingatiudzanei kuitira kuti tibatane padonzo redu rekuva neAfrica yakabudirira uye inodyidzana sekureva kunoita agenda 2063.
Vachitaura pamusangano mumwe chetewo gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi uye kugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende dzemuAfrica dzinosanganisira yeZimbabwe dzinofanira kubhadhara vashandi vadzo mari inovakwanira. Hazvingaiti kuti titarisire vashandi vedu kuti vashande zvinodadisa kana tichivahoresa mari isingakwani inozoita kuti vaite mamwe mabhindauko anovapa chauviri zvinozovararamisa. Asi mutevedzeri wemutauriri wemubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti muromo hauzarirwi nerwizi vachiti pari zvino upenyu hwevashandi vehurumende huri parumananzombe.
Mitengo dzimba dzatinogara zvokufambisa zvokuri zvose zvavakure nemaoko edu kuti tizviwane. Saka dei hurumende yanga yakurumidza kutibatsira ipapa taita kuti upenyu hwedu hureruke uye tichiita mabasa edu zvakafanira.
Kuoma kwezvinhu uku kwatsinhirwawo navaJafet Moyo vanove munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano anomiririra vashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions.
Maworking conditions avo anenge akatisarirei kumashure. That's why tichiona kuchiitika nyaya dzeuhori, nyaya dzekuti vanhu havakwanisi kuzvipira pavasa.
Muzvare Besta Chandata, mugari wemuHarare, vanoti dzimwe nguva vashandi vehurumende vanoita ukasha kana vachibatsira veruzhinji zvichida nekuti vanenge vaine zvinetso zvakawanda.
Vanhu vazhinji kumaofisi ayakaya vari kuishanda vaine bitterness. Umwe anotokugwadzura zvekuti haukwanise kana kuzotomboendera mberi nenhau yako yaunenge wafambira kana kuti unotosvika pakuzorora mwoyo.
Asi mukuomerwa kwevashandi vehurumende, nyanzvi inoongorora zvinoitika munharaunda vaLuke Chitsike vanoti kune vari kukwanisa kutenga dzimba nemotokari kunyange vachitambira mari inozivikanwa kuti ishoma.
Semaonero angu ndinoona kuti macivil servants vari muzvikwata zviviri. Pane vari pachikwata chekutanga vari musoro nezvidanho zvekuti vanokwanisawo kuwana chouviri nenzira dzecorruption dzinova dzatekechera muZimbabwe. Kwozoitawo mamwe macivil servants asitori nawo nekuti vanokwanisa kuti ndipe mari ndikuitire chakati. Nyaya yeuyoyo ndoinonyanya kuti vazhinji vaite mari macivil servants.
Musangano wakatanga musi wachikumi 21 kuVictoria Falls uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rinoti The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African public administration to succeed. Iro rinokurudzira kuti vashandi vehurumende dzemuAfrica vange vakakodzera kuita mabasa kuti Africa ibudirire. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti dzihurumende dziremekedze nekupa mibayiro kuvashandi vadzo vanokodzera uye kuti dzibude nezvirongwa zvitsva zvinoendesa mberi mabasa ehurumende zvikuru mushure medenda reCOVID-19. Asi nyanzvi dzeupfumi dzinoti kunyange zvakanaka kuti nyika dzemuAfrica dziite kusimudzira kudyidzana pakati padzo, basa chairo rinofanira kutangira pakuwanisa vashandi mari inotenga kuitira kuti vasashande zinyekenyeke. Vashandi vehurumende munyika vagara vachichema kuti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko uye masangano mazhinji anomirira vashandi vehurumende akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa nekuda kwekuomerwa. Asi hurumende yagara inoti iri kuedza nepose painokwanisa kuona kuti vashandi vayo vatambiriswa mihoro inovararamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekugutu South mudunhu remasvingo vari kupomera vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzeparamende dzegore rino mudunhu ravo vapupuraito garepi nevatsigiri vavo mhosva yekutyora kodzero dzevana dzekudzidza vakasununguka mushure mokunge vamanikidza vadzidzisi vezvimwe zvikoro kuenda kumusangano wavo wekutsvaga rutsigiro. Musangano uyu unonzi waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemasvingise zvaita kuti vana vechikoro vasare vasina vanovadzidzisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vabereki ava vanga vachichema-chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataura neStudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita semundondo primary nesekondari, Rupiri primary nesekondari pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu gore rino. Mumwe wevabereki ava sekuru Gumbo Ruocha vemurayiro rekwachinyang'anya vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingagari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvi zvatinirwawo nemumwe mugari wekwachikomo vaBoas Manyanye, avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuchurwa neavo vari kutsvaga kuvhoterwa.
Ipapo pakutaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano vakaenda navo kureva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingazvizi. Izvozvo izvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
Vamanyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Zvakadii pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida kuita kuita zvokumanikidza. Iko zvinezvi tati tosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regelera chitikati ai makapfeka zvikanzi haiwa tinongoita zvokunyengedzera. Saka obviously vabereki havazvifariri but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogare peparamba kuti vatumwa vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro. Hatimbofi takaita izvi zvinokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yose. Taida kuti vanhu vadzidzisi vamwe vavo vanotaura kwavasina kuswera. Vanotaura izvozvo izvi. Ina handiko, handina kumbosvika kwamazvingi zvena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura vasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwanani kuita izvi. Asi vamwe vabereki vati kunyange vatogare pevaramba nyaya iyi vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogarepi avo vanova nhengo yeparamende yenzvimbo iyi pari zvino uye vari kutsvaga rutsigiro kuti vadzoserwe pachikaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vasvoropodza bato rezanupf vachiti kunyange hazvo vatogarepi vati manyepo nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanirwa kutora vana achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kutora varaidzi achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kuabhusa school property achipesiwa maprivate political interests. Zvikoro ngazvirape zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Toda kuti mutaure neve public service commission ndovane atinoti ma public service regulations vanobva vanyatso kutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanwa kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yataza kubata sadzigara wecommission yepublic service Dr. Vincent Hungwe sezvo nharo yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato rezanupf rinogara richipomirwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vatanga vachikwishana navagovhu hamandishe vebato recitizen coalition for change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira kutu south muparamende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Chirikadzi dzemunyika dzabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rechirikadzi pasi rose kana kuti International Widows Day, dzichiti dzinodawo kuvhurirwa mikana yekuti dzikwanise kubuda muurombo kuitira kuti dzikwanise kuriritira mhuri dzadzakasiyirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chatiri kuzvirwira ndechekuti chirikadzi irarame igone kurarama iyo nevana vayo izvimiririre, nokuti kana tikadzembera pane vamwe vakatoremerwawo neupenyu hwavo. But tikadzidziswa kurarama tikapuwa zviredzo ndozvatiri kuda, tikuda mikana.
Amai Ngwenya vatiwo chirikadzi dzinosangana nematambudziko akawanda mushure mekufirwa.
Kutorerwa pfuma, abuse chaiyo, kutorerwa kodzero dzako kana vamiririri mumwe mikana yatosha.
kuzivisa yote unomiririrwa nani. Kana munga amu muri, munga amu community, munga amu mabasa, unengu wangu muna haku dereleke. Saka tirukuti susu tinoda o protection from all stakeholders.
Vachita uraone Studio 7, imwe shirikaza mai Priscilla Muchenje kusema, vati vanoda o kuti urumende itari sise mtemo, unobata fuma inenge asiwa ne mufi, kana kuti administration of estate 8, sejova chinzi wabadare mariza vanenge vasina.
Wasiwa pamaone ma properties, saka urumende, iri kutora certain percentage pama properties why saka munhu anenge atosiwa asina kana dora kana cent saka chinhu chiri ku nge chiri kunetsa madzimai afirwa.
Amai Shila Chishaka vatiwo kunyange zvazvo vachidzidzisana mabasa emaoko dambudziko guru riri pamari.
Ini ndikona kuti mapenenga problems natinawo like izvinizvi taimboshanda tine mamedical aid yezvinezvi tisina mabasa akapera. Atina kuramba tisika mamedical aid yezvino kujoina chaiko medical aid for yourself haugoni.
Mumwe muzvina bhizimusi ataura neStudio 7 vaFred Masocha vatiwo kuoma kwoupenyu munyika kuri kusiya pasisina achakwanisa kubatsira shirikadzi dzakawanda zvinoita kuti dzizvionerewo.
Nekuda kwekuondomoka kwaita nyika tiri kutotoomerawo isusu vemabhizimusi kuti tiwane kurarama nekubatsirawo shirikadzi nyerera. Saka vanotozoona kutoti zvakatongoomera munhu wese.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota zvemabasa nevashandi vapou mavhima avo vanga vari kune mumwe musangano kuVictoria Falls. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvipi zvekubatsira shirikadzi. Zuva reshirikadzi rinochengetedzwa musi wa23 Chikumi gore roga roga uye sangano reUnited Nations rakatanga kuremekedza zuva iri muna 2011. Padande mutande raro mumashoko ekucherechedza zuva iri sangano reUnited Nations rati matambudziko ari kusangana neshirikadzi munyika dzichiri kubudirira anosanganisira urombo, mirizhonga pamwe nematambudziko munyaya dzezveutano. Muna 2017 sangano reHuman Rights Watch rakaburisa gwaro rinoti shirikadzi dzakawanda muZimbabwe dzinorasikirwa nepfuma, misha pamwe neminda mushure mekufirwa uye rakakurudzira hurumende kuti ikasike kutora matano ekugadzirisa matambudziko awa. Kunyange hazvo bumbiro remutemo idzva rakatambirwa muna 2018 richipa kodzero dzakaenzana kumadzimai kusanganisira pakugovewa kwepfuma. Izvi zvinonzi zvinongobatsira madzimai anenge aine michato inocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika mangwana mugovera. Mutungamiri wenyika vari pachigaro iye zvino vaJulius Maada Bio vari kuonekwa sevane mukana wekusarudzwa zvakare, kunyange hazvo paine makwikwi akasimba kubva kune vavari kukwikwidzana navo vaSamora Kamara vebato rinopikisa reAll People's Congress. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kusangana nevana muzvina bhizimusi vemuAmerica nevekuIndia muWashington DC nhasi rinovedzuva ravo rekupedzisira parwendo rwavo rwebasa. Nezuro vakasangana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden uye mutungamiri wehurumende India uyu akatsinhira zvakare kusimba kwehukama hwenyika dzavo. Varimi vakawanda munyika vanoti vari kudhurirwa nekubhadhara michina yekutsokonyora chibage chavo kana kuti maize shellers izvo zvavaikuita kuti vatore nguva yakareba vasati vaendesa chibage chavo kumisika. Nonora ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vanoti vanohaya michina iyi vachibhadhara madhora ekuAmerica makumi matatu kana kuti US $30 patani rechibage, mari yavanoti yakawandisa. Kana kuti vanobhadhara nechibage chinoita masaga maviri patani, izvo vanoti zvinodzikisa uwandu hwechibage chavanotengesa kumature enyika eGrain Marketing Board kana kuti GMB. Mumwe murimi anoti ari kudhurirwa nemuchini wekutsokonyora chibage ndivakaristas nemachena vanorima kuchegutu. Vane machena avo vakarima mahekitea makumi maviri nemashanu echibage vanoti pazvinonyanya kurema ndepekuti mari yekutsokonyora chibage inodiwa munhu asati atengesa kuGMB. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wekumarondera mudunhu remashonaland East vaBeki Marume.
Combine harvest charges $90 per hectare.
Vanhamo matekenya vanorima vari kuhurungwe vanoti vari kumanikidzwa kukohwa sezvo mbavha dziri kuba dzichitangira pakati pemunda zvekuti murimi haakurumidze kuzviona.
The moment ya unochisiya chichiri mumunda unowana challenge ya jikira because vanoba vanokohwa pakati pemunda pausingaoni kudzira maGMB kuti aite madraya zviri nani because won't lose kuti chibage. Because the moment farmer akaziva chibage changu chine moisture yakawanda akachichengeta haachachiendese kuGMB.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vakawanda munyika nguva ino vari kusangana nematambudziko makuru maviri anoti kubirwa chibage nekudhurirwa kutsokonyora chibage chavo vachishandisa michina midiki yemamaize shellers kana michina mikuru yemacombine harvester.
Dambudziko rinonyanya kunetsa kuvarimi panhau dzekukohwa chibage inyaya yekukasika kukohwa chibage chisichine hunyoro hunopfuura 12.5% moisture content. Pamusana pekutya kupedzerwa chibage nemba, rimwe dambudziko ndiri macombine ayo anodhura pakukohwa uye vachida mubhadharo nemari yokunze, asi varimi vachibhadharwa nemari yakasangana mari yomuno arati nemari yokunze US dollar.
Zvichiti vanokurudzira varimi kuti vatenge michina yekukohwa nekutsokonyora chibage vakabatana kuti zvive nyore.
Kurudziro yangu kuvarimi vanorima chibage chakawanda chisingapurike nemaoko panguva imwe chete ndeyokutenga shela vakabatana kuitira kuti zvideredze makosti okupura chibage chavo.
Vamarume vanoti idanho rakanaka, asi varimi havana kubatana.
Kungoti vanhu havana kubatana itime wezvi izvozvo zvakatonaka. Dinoti even sakta chaiyo tinogona kuti this time tatenga next season totenga sakta imumwe.
Panyaya yekuti GMB iise michina yekuomesa panzvimbo dzayo dzinotengeserwa chibage, mutauri weGMB Vanison Kanyemba vanga vasati vapindura mibvunzo yedu, kunyange vanga vavimbisa kuti vachatipindura tisati taenda pamhepo. Michina yekutsokonyora chibage inotengwa nemadhora ekuAmerica ari pakati pezana nemakumi mashanu kana kuti US $150 kusvika pamazana maviri kana kuti US $200 zvichienderana nemhando nekambani yakagadzira kana kuti brand. Havasi varimi vechibage chete vari kuchema nedambudziko rekudhura kwezvekukohwesa. Varimi vegorosi vanonzi vari kuchemawo zvakanyanya sezvo vachihaya michina yekukohwesa gorosi yecombine harvester kukambani yeAFC Leasing Company iyo inonzi yakakwidzawo mitengo yekuhaya michina yavo pahekta zvichienderana nekuti gorosi riri kukohwewa rakaoma here kana kuti richiri nyoro. Hatina kukwanisa kunzwa kukambani yeAFC Leasing Company sezvo mutauriri wekambani iyi muzvari Caroline Mojendi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Nguva ya kare, minda ichiri midiki, vanwai ya morana kukua pamwe nekupura zirimga mchitiko cha inzi nimbe apo murimi anenge achidako ya murwa, aengo bika saza, ora ya mbuzi kana uku, pamsoro pazo ubika wawa ni maieu, zainiwa nevanu, vaiuya kuzumu ya mura. Njaka mira Studio 7 Mushinoi, njini nunura ijena.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 supovine. Waza.
Mushirongwa chedu chema gitara chosondo rino tine urukure nemuimbi achiri kusimukira achiimba nziyo dzechitendero Amanda Takawira. Amanda akazvarirwa kuZimbabwe asi ave kugara muVancouver kuCanada. Ngatinzwe urukuru yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Kuzira ku Mount Pleasant, Maharare, ndo kandaka, tanga kuimba, mumba mamai wangu, taimba mchurch, taenda ku Rome, niri ku Montreal, ndata imba ni the People's Gospel Choir of Montreal for about 5 years, ndo kanda tama ku Montreal, ndika uya Vancouver tambo nyarara mbijana, but yes, nesta, tanga naso, kuti chema jitare.
Paninyaye kuti vabereki. Vaiti didi vabereki kwa waka tanga yuo kuti haenda kuruwaze mzimanzi.
Engo tu, mwanangu rambauchi imba mwanangu. Mwanangu paono imba ndinu vandangu wa moyo wangu kufara. Mwanangu paono imba. Vaingu ndikurudzira. Vaingi wona ndichi imba, ndichi imbira mwari wangu, ndichi imbira mwari wawo. Zaiba zaweze rao ka element kekungu ita, kekungu koshe na
mwanangu. Oh, me the helper, that's the spirit of truth. Lord, I'm ready. I'm ready to serve.
Music ya urukurova yakangomira ku gospel here kana kuti unosanganisa.
Church. ZvaJesu ndozvedu.
Sei wakachuza kuimba zvaJesu zvechurch.
Andina kuchuza zvaJesu zvechurch. Ndozvandakapiwa namwari.
Saka toti
tinombofamba nezvatakapiwa.
Chipo chekutozvarwa nacho here. Vamwe tonzwa kuti vanoenda kuchikoro kunodzidzira kuimba.
Zvavo vamwe. Hatina kuenda kuchikoro kuimba.
Chimbotiudzai zvishoma nezve song itsva iyi. Yandanzwa nezvayo.
Inonzi Reborn and song yacho takaipiwa nemweya mucheni. Tiri kuhope takatorarawo isu vamwe tikatopiwawo malyrics, melody zvese zvikatongouya kuhope. Tikamuka tichinyora tsiri. The Lord just showed up again, which was just so beautiful, but every part of this song is not my own. And I think dopani emphasis yangu kuti vanhu ngavazive kuti Mwari kana achipa zvipo zvinouya zvakakwana zvakazvana zvakanaka.
Makutoparidza.
Hallelujah. Iwe chako ndechemungosvitsa chete.
Industry yemagitare kune chimwe chinhu chirikuitika chatinoona chinokanganisa vaimbi vakawanda chekushandiswa kwezvinodhaka. Imi muri kunzvengana sei nematambudziko iwayo?
Ndijesu shana, ndijesu. Everybody, munhu wese akazvarwa munyika ino ari mutani.
Mashoko akakura. Pane vachanzwa message yenyu vobva vati toda kutsvaga amani, vanokuwanai kupi?
Instagram tinowanai.
Mune mudzidzani?
First and last name Yuri.
Ati wani, njiri wani wajiru. Ok, mboba matuza kambo kenyu, tupa taka rola, wani wodi, mbombo jaiva nasi, was a Friday.
Uga mami na mati wani wamwari, njiri wanguya. This is Reborn by Amanda
Hanzi tizarwe patsva kambo kamanzwa kachibva kuna Amanda Takawira aitawo zvakare hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7 kambo kanonzi Reborn. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu. tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Musakangana chirongwa chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa urongwa hwekugara kwematare nomination court nevachada kukwikwidza musarudzo dzegore rino, uye kuparurwa kweurongwa hwekutsvaga rutsigiro kwave kutotangwa nemamwe mapato. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira vanokwira dare rehigh court, ukuwo MDCT ichienda kudare reelectoral court, zvichitevera kukundikana kupinda musarudzo dzegore rino kwenhengo dzavo. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukupemberera zuva revashandi vehurumende reUnited Nations Public Service Day. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mumaoko aPractice Jeremiah nchiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sasaleli tuvalo ubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 hlangula 2023 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
lapho sihlala khona ukuzigcina lokudathi sifana ngalesi gesi linje. Isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi masingangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi ngokuzipha iholo elenelayo ukuba zinakekele imuli.
Ongasala labantwana abangu-6 ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye ngabafundanga bacina ku-grade 7.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Kuthi ke kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uLynette Moyo, yena ke ucula ingoma yasomdumo wokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezijiyelwe ingqobe yokuthuthukisa isiphatho kuzisebenzi ngokuzipha iholo eleneleyo ukubana zenelise ukunakekela imuli kanye lokuvula amathuba emisebenzi lapho kunanzelelwa ukubana inani lenzalo yeningi isebuyangeni. Unokuthaba Dlamini usipha loludaba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yethulwe ngumqondisi wekomishini yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union Commission u-Ambassador Fatalase Geomasi emhlanganweni oqhutshelwa eVictoria Falls ngosuku lokunanzwa ukuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende ele-African Public Service Day. USiGeomasi uthi amazwe aleli zwekazi kumele asebenzelane ukuze benelise ukufeza izinqumo lezivumelwano abazilobelanayo zentu uthuko ezigoqela ukudlelana okuhle phakathi kwazo kungelami goqo.
Sisonke singakha amazwe ethu ngendlela elezina eliphezulu ukuze sifeze izifiso zethu zesivumelwano somnyaka ka-2063. Sigcwalisa njalo lezifiso zikaZulu.
Evula lomhlangano umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uthe kuyadanisa ukuthi isilinganiso esikhulu sabantu base-Afrika siphila ebuyangeni obesabekayo.
We can't expect good performance.
Asingeke sikhangelele ukusebenza ngokuzikhandla kwalaba andubana thina sibaphe iholo elibambekayo ngoba sinikela lokhu siyabe sengozini yokukhwezela ukusela nokunye kuganga abangakwenza bezama ukwenelisa iholo labo ngakho kufuze sikukhangelisise lokhu njengohulumende.
Inkuthazo kaMavima yamukelwe ngemibono etshiyeneyo ngezinye zezisebenzi zikahulumende ezikade zikulo umhlangano. Umnumzana Khonti Moyo ongumbalisi uthe sekukaningi besizwa inkulumo kodwa kuphelele emoyeni.
Ukuba nje kwaba lesithembiso esenziwa kudala ukuthi hayi bakhangele ukuhlala masinyane belungise iholo lababalisi nanamhla lokho kungakalungiswa nakho koko esikutshelwayo kabo ngalama time frames ukuthi hayi sikhangele ukuthi kulungiswe ngesikhathi esinje kuzalungiswa nini kuyabe kuzokukhuluma nje kube ngamazwi aphelele emoyeni.
Unkosikazi Virginia Ncube laye oyisiqhatshwa sikahulumende uthi lumhlangano osungulwe ngolwesithathu ubafundise okuningi okuphathelane lentuthuko kodwa ukhala ngeholo
ngoba lapho sebe khona sesisu kubhadalela abantwana izimali zesikolo lapho esihlala khona ukuzigcina lokudathi sifana ngalesi gezi linje. Isifiso sethu ngezicelo zethu ukuthi ma singangezelelwa iholo ukuze lathi sikwanise ukuthi siziphilise siphilisele imuli zethu.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ilanga ebelinanzwa lamuhla ele African Public Service Day seliyize kuzisebenzi eziningi ngesimo seholo eliphansi lempikiswano ehlala ikhona phakathi kweziqhatshwa lezi lomqhatshi onguhulumende.
Ama services atholakala ku public service nxa kuyikuthi nje ufuna ukuthola uncedo unganika wamahle ngokuthi usiva ngumuntu olezikhalazo eziningi ongabanjwa kuhle ngu-employer wakhe ongaholeka kuhle. Kubangelwa ukuthi nje ezomnotho phakathi kwelizwe awumuhle njalo idola leZimbabwe liwile liwa kakhulu sokusonke into eliholwa ngabaningi kakhulu kuhulumende.
Ngomnyaka ophelileyo abezimstats babike ukuba iningi lezizalwane zeZimbabwe selibanjwa ngamandla ukuyadinga amadlelo kwamanye amazwe angomakhelwane laphethe yakolwandle. Phakathi kwabantu abahlanu abane babo babikwa behlala kwele South Africa. Uphenyo olwenziwa ngabogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bilithane ngomnyaka odluleyo luveza ukuthi sebeqhathe abongi labodokotela beZimbabwe abedlula inkulungwane ezine kusukela ngomnyaka ka 2021. Lonyaka usuku lokuqakathekiswa kwezisebenzi zabohulumende kuzwekazi le-Africa linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi The African Continental Free Trade Area will require a fit for purpose African Public Administration to succeed. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abafelokazi baseZimbabwe bamanyene labamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day besithi bafuna uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi labo babanike amathuba okuzithuthukisa ukuze baphume ebunzimeni bobuyanga ababhekane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza leli langa labafelokazi owenzelwe eHarare lamhlanje oqoqwe ngumanyano owe Circle of Comfort owabunjwa ngenhloso yokuthi babekwazi ukuthembela komunye lomunye wabo njalo basizane ezinkingeni ababhekane lazo. Omunye wabafelokazi unkosikazi Lucia Chuma wasewange eVukuzenzele Village phansi kwenduna uMvutha upha umbono wakhe.
Ngathiwa ngubaba ngo-2006 so ngasala labantwana abangu-6. Ekukhuleni kwabo bakhula nzima ngoba lesikolo ngangisehluleka ukuthi ngibafundise ngani. Lakathesi abanye abafundanga bagcina ku-grade 7. Ukubakhulisa kwabo ngabakhulisa nzima. Lokudla babengakutholi, abatholi ukudla. Lezigqoko azikho impahla zokudla. Lokufunda abafundanga, abanye bagcine ku-grade 7.
Uthi ufisa ngaye bayasizwa abafelokazi abanjengaye unkosikazi Chuma.
Kathesi sendo kungabazukulu wokuzintandane okuncane engiswele ukuthi ngiza kwenza njani. Loba kugula lokudla ngiyakula kudla, loba kugula ngiyaswela le mali yokukusesibhedlela. So ngithwele nzima ngoba ngingumuntu ongumama.
umama angila uko engazi njetisa ngako.
Ukansela Given Moyo wekachechete wadi ewange West esigabeni seMathebelele North ulandisa ngokunye ahlangana lakho ehlangothini lwabafelokazi ekusebenzeni kwakhe lomphakathi.
Abafelokazi uyathiwa ngumkakhe kungela lapha angabamba khona kwezomnotho engasebenzi, achiyelwa abatwana endlaleni, achiyelwa abatwana kungela mali yokuthi bahambe esikolo, achiyelwa abatwana kungela okokuthi bagqokani, achiyelwa abatwana okokuthi ezempila kahle njengoba zihlupha kangaka. Umuntu engagula uhanjiswa kuma hospital ya refer kuma hospital abanye bahamba eZambia.
Uthi bayaludinga usizo abafelokazi elizweni umoyo njengoba bebhekane lobunzima obuphindiweyo.
Uyabe sechiyelwa abatwana abangako ehluleke ukuthi abaphakamise ngenxa yakhona lokho ukuthi umuntu lo wevele engelakho alapha abambe khona. Abesesala ehlubeka labatwana okwempilo yabo yonke. Abatwana bagcine bengafundanga ngendlela kade kufanele bafunde ngayo. Abatwana bagcine bengabatwana ukuthi lokhuyana okwenzakalayo abatwana labana bazaqhubeka benjalo bedubeka.
Umphathi ntambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi bukhulu ubunzima obubhekane labesifazane, ngakho kuqakathekile ukubathuthukisa lokubatholisa amathuba azobenza benelise ukuziphilisa.
Babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe lakubusiness yeZimbabwe. Lokho kuqakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kumafamilies lakumacommunities ethu.
Usuku lwabafelokazi oluthakazelelwa minyaka yonke mhla ka-23 Nhlangula olwasungulwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations luqondiswe ekumelaneni lobumpofu lokungavikeleki okubhekane lezigidi lezigidi zabafelokazi. Lonyaka ilanga ele International Widows Day 2023 linanzwa phansi kwendikimba ethi Innovation and Technology for Gender Equality. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-lead uNkosazana Linda Masarira useye emthethwandaba waphezulu owe-High Court ephikisa inyathelo ledale le-nomination court lokumalela ithuba lokuthi abhalise ukuze laye ancintise esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele, ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora likhweze isicelo emthethwandaba o-electoral court sokukhalaza ngokuphathwa kubi kwamalunga alo ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe, lapho ke ebelizama ukubhalisa ukuncintisa kukhetho kunomination court. Mqondiso obona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla umnumzana Jingeta Iguta uthi leli bandla lehlulekile ukubhadalela amalunga alo indleko yokubhalisa ngemva kokuba ikomishini ebona ngokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iyale ukwamukela lawo malunga ngezizathu ezehlukeneyo. Ibandla leZANU-PF lona lithi njengoba seliqedile ukubhalisa labhadalela njalo indleko kuma-nomination court, osokusele ukuthi leli bandla lisungule umkhankaso walo walonyaka wokudinga usekelo ngomhlangano omkhulu ozakwenzelwa eChipinge. Usasa ngomgqibelo ngasikhathi sinye, ibandla le elephikisayo LCCC lithi lona lizaba lomhlangano omkhulu eJimston eJohannesburg kwele-South Africa. Lonyaka sokusitsho kubana abantu abalishumi lanye benelisile ukuphanyeka amaphepha abo bebhalisela lokubhadalela indleko yokuthi bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Laba ke ngababalisa umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa, omnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, Douglas Munzora owe-MDCT, Lovemore Maduku owe-NCA, owake waba isiphathamandla seZANU-PF osencintisa ezimele uSevia Kasukuwere, Trust Chikohora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, Joseph Makamba Busha owe-Free Zim Congress, Blessing Kasiya Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity,
Wilbert Mbayiwa, owe National People's Congress. Kwinyai Henry Muzorewa, owe United African National Council. Ganyelo Peter Harry Wilson, owe Democratic Opposition Party. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele India, Mnumzana Narendra Modi, namhlanje uhlangene labosomabhizimusi baseMelika kanye labayizizalwane zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika, eWashington DC. Ngelanga lakhe lokugcina lohambo lwakhe lokwethekelela kuleli lizwe. Emhlanganweni awenze lomongameli Joe Biden izolo ntambama, uModi uqonqosele ukuqiniswa ngokudlelana kwamazwe omabili kuzo zonke inhlangothi zempilo. Kuthi ke unobhala obona ngezemali kwele Melika uTreasury Secretary Janet Yellen uthi umhlaba ubheke ngelihlo lokhozi intuthuko yomnotho welizwe lakhe kanye lele China. Kukhangelelwe ukusebenzelana lokudlelana kuhle kwamazwe omabili. UYellen utsho lokhu namhlanje emhlanganweni wokuhlaziya udubo lokuyanga emazweni womhlaba owenzelwa eParis kweFrance.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa ngaphandle kwelizwe kanye labacubungula ezomnotho bajayela ihlombe ohulumende bamazwe amane asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Konake ngagoqela eleZimbabwe. Ngokwesula inhlawulo yokusebenzisa umakhalekhukhwini uma umuntu ethekelele phandle kwelizwe ama-roaming fees. Intatheli izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe abalisa iZimbabwe, Botswana, Malawi kanye leZambia zibe ukuthi sokuza kwesula inhlawulo uma umuntu esebenzisa amakhala ekhukhwini engekho elizweni lakhe, i-roaming fee. I-roaming fee okuyinhlawulo uma umuntu esebenzisa amakhala ekhukhwini nenombolo yakhe kodwa engekho elizweni ahlala kilo. Inhlawulo le ilimaza kakhulu abavakatshayo kumbe abaqhuba ibhizinisi phakathi kwamazwe atshiyeneyo emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umgcinihlalo wenhlanganiso wabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana na Michael Ndiweni uthi uqakathekile ukuthi ususwe inhlawulo le ukuze kwenze imisebenzi yabo ibe lula.
Indaba abantu abakhuluma ngayo kathesi ngisegudwini, abantu abaningi kakhulu abasebenza bechapha imincele bathi kuzabasiza ekutheni bebefika endaweni ezithize befike bengene emzileni bezama ukudinga ama SIM card ukuthi bakhulumele lezimoto zabo ezihlobo zabo lapho bavela khona. Kathesi kuzaba lula ukuthi baxoxisane baxhumane lezimoto zabo even abathengisayo kungasezimuli ekutheni baxhumane labantu ababelama orders.
UNdiweni uqhubeke esithi isifiso yikuthi ukusebenzelana phakathi kwamazwe kungafika la kuzinga lokuthi kusetshenziswe incwadi yepassport eyodwa emazweni angomakhelwane.
So kungathi ke ngaphambili kuze kuluze indaba ye-passport also kube le passport enye nje esadiki kube le passport ewodwa kwenzele ukuthi abantu bahambele nje kakuhle kumazwe awe Southern Africa.
OweZimbabwe ubhizimusi kwele Botswana njalo ehambahamba kakhulu phakathi kwamazwe afana le-South Africa kanye le-Namibia, umnumzana Phaeton Sibanda laye ulamukele inyathela lokwesula inhlawulo.
Njabule kakhulu ukubona njengomuntu ngishuthi nabantu abasekhaya nezihlobo zesikole Zambia mayemaza eZambia. Ukuxoxa kwethu lokukhuluma kwethu kuba easy on business wise kuba easy nxa usukusiye namibia ngusukusiye South Africa uthi nxa uhambile ube wathi business yakho uyiphethe ngesandla ukhuluma ngayo ngendlela ofuphuma ngayo.
USibanda uthi uqala ngento ezifana lokwesula inhlawulo ye-roaming ukuthi kube lo ntshintsho ekubambisaneni kuzwekazi le-Africa.
Kujeza ukubona i-Africa ilizama ukubona ibe i-Africa as one. Kasa kono kwa ngeo pozo tuwa mpota se kuchu. Kasa nituwe ngane zijenga zonezo. Zwe chungwana ama Afrika seza mutibe suwela anebona buotwa.
Inyachela loguti amazwe amanila. Akumanyano wa amazwe angezans. Gwezo gazile Afrika. Owe Southern Africa Development Community SADC. Akipe insha olozo usebensa umakale kukwini kwa manya amazwe. Libona njenge njela yukunisa ipupo logubamba na gulo mfubulo. Ele regional integration. Jalo wabagubungula ezo mno tabafana lomunza na masimba kuchera. Bati loku guza tutugisa mbama pizmuse ya kula basa katulayo. Owe hivo abali malaga kulu nye insha olo ezkona.
Ngathi mina kumele kube into esinqomayo esithakazelelayo njengesizalwane seSADC uyakwazi ukuthi silesihlobo njalo abanye silama business umbe balama business emazweni wona lawo so nxa kuyikuthi abantu sekwanisa ukuthi babambane ngencingo kungela ama roaming charges sokusithi ukuthi uyabe sokuchiphile mbijana uze sithintane ngocingo njalo ukuza thuthukisa ibusiness nxa sikhangela ukuthi ibusiness eliningi lisebenza ngocingo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yozokuthengiselana emhlabeni jikelele e-World Trade Organization luveza ukuthi ukusebenzisa umakhalekhukhwini emhlubulweni we-SADC kuyadula uma uqathaniswa lezinye indawo. Lokhu kufaka imigoqo unhloso yokuthuthukisa amabhizinisi kanye lokuqinisa ubudlelwano bokuhambelana kwabantu phakathi kwamazwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 eSabron kwele Botswana.
What a Friday, I'm seven to forget. What a Friday.
What a Friday. Namhlanje lomculi osakhulayo ulayini moyo. Umamoyo ucula ingoma zomdumo wokholo. Njalo uyisizalwane seZimbabwe esesicula sikwele Australia. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Enjoy forever. Heaven and earth shall pass away, but your word remains. Yeah, yeah. Heaven and earth shall pass.
Usuke na wazali bake, besia jinga ama General Luhlaza FS Australia. Asizwe limbali gali neti kama fichani.
Azale ngu 1995, go Bulawayo. Ngafundela esikolo esithwa umgoqo enkulumane 12 and mina labazali bami sa relocate from Kubulawayo to Australia and that is where we currently reside. Tshela khona apha.
Answer me quickly. Hear me when I call you. May my prayer be said before you like incense.
Kunye ukhiphe ijante lakhe elitsha ngenyanga ephelileyo. Yena ke sengesikhathi ekwezomculo.
10 years ago ngaqalisa ukuhlabela ngisechurchi. Ngiqalisa ukuhlabela e-choir, in the church choir. Ngiqalisa ukurealize ukuthi hayi ngikwanisa ukuhlabela ngikwanisa ukubhala ingoma. So this is my first album engirelisayo. And kuthiwa is called The Author and The Finisher.
Njengabaculi abaningi abasacathulayo uLinethi kukhona abamenza waba nesifiso sokungena kwezomculo.
The great gospel artists o Rebecca Malope, o Winnie Mashaba, o Joyous Celebration ngibalalela and I really enjoyed and
really loved what they did and what they are still doing right now. So you know, our influencer, what you guys will have a civilly, and our album love by encourager, would you in Jenny a gospel music?
Utholakala ucela uxhaso balaleli litshenge phela batshele ukuthi bengawuthola ngaphi umculo wakho mamo.
On all streaming platforms, so Spotify, YouTube Music, iTunes. And nxa ufuna i-physical CD ngiyakuthumezela. Just follow me on social media, go Instagram and Facebook under Lynette Music.
Nasibhethe umculo kaLynette Moyo okhule kule Australia. Ngiyamzilayo kuhlelo hoza hoza fele basebe mnandi kini lonke igama lami Ezra Chesa Sibanda.
Ngibali ukholisile umculo kaMamoyo uLynette Moyo osakhulayo ocula ingoma zomdumo wokholo. Mina ngizikholisile. Live talk namhlanje lingakhohlwa, siqhubeka sikhangela okwenzakala kwezombusazwe ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho ngemva kokugqitshwa ukuhlala kwamadale awe nominations court. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lelakho kusithola ku WhatsApp nombolo ezithi 001 202 465 0318. Inombolo zalo 001 202 465 0318.
lokulalela ku Studio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 15460 kHz ku short wave. Lilako njalo kusithola endabeni zekuseni ngo 6:30 kumagagasi athi 949 AM 6175 7255 short wave. Isikhathi sethu kuvaya kwethu asisavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sisonke kulolu hlelo, kodwa-ke singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkokheli zenhlangothi zikahulumende kuzwekazi le-Afrika sezitshiyelwe ingqobe enkulu yokuthuthukisa isiphatho sezisebenzi zazo ngokuzipha iholo eleneleyo ukuba zinakekele imuli. Abafelokazi baseZimbabwe bamanyane lamanye bamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga ele International Widows Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.